ongoro yakaitwa nevakaongorora vakagona zvazvongori pachena kuti vamugabe mutungamiriri anodiwa muZimbabwe vanohwina maelections kubva 1980 iko zvino mabasa avo ari pachena vakasunungura nyika vakaunza mapolisi anosumudzira vanhu vatema Policy ye Indigenization and Empowerment vakapa dzidzo kuvanhu muZimbabwe vakapa kugarisa kwakanaka zvipatara vakavaka vane vision inoratidza kuti vanoda kuti vanhu vatema vave vanhu vanotungamirira nyika yavo
vagutu munotiwo neongororoi
ongororoi yakataura iyoyo chokutangisisa yatinoda kuti tinatsotsanangura zvizere kuti vanhu vahwisise yakati vana vezimbabwe vanotya Robert Mugabe ndo zvayakatanga kunyora vakati vana vezimbabwe vanotya Robert Mugabe saka vari kutivo hanzi muchirungu vanotivo more than 90% zvichireva kuti overwhelming majority yevanhu vakaitwa surveyed nemas public opinion institute mpoi vanhu vanotivo tinotya zvokutya zviya izvi zvokuti kuti titoropodze murume anonzi Mugabe uyu tinotya kutaura zviri pamwoyo pedu vakati ivo saka nokutya kwatinoita tongoti tinovada saka ndoda kuti ipapo vezano vanzwisise kuti apa pane yatinoti muchirungu fear factor ende vari kuti ivo havasiri free kutsoropodza Mugabe
vamangwana pamashoko ataurwa navagutu
ndinorespekta vagutu segweta ndine tarisiro yekuti kana vachitarisa zvabuda muripoti namastatistics vapfeke heti yavo yechiloya kwete yepolitics yatonakidza nokunyepera vanhu zviri kubuda pachena kuti vamugabe vari kudiwa navanhu kune egroup yakaitwa interviewed on whether they were free to criticize which is a small group so don't mix up mastatistics mastatistics okudiwa neavashoma vakatiwo vanotya iri yokutarisa kuti vanofunga pfungwa dzakasiyana ndavavi so there are two groups of statistics which is mixing up so vamugabe vanodiwa and it's true nokuti vakahwina election by more than 2/3 majority vanongofunga kuti sezvo vamugabe vakabva kuhondo kwavakasunungura nyika voita perception yokungotyawo vega kuivo pachavo vega vasina chaitwa kwavari we cannot take away what is in someone's mind asi nyika ino yakasununguka vamugabe vachitonga nyika ino zvakanaka pasina kana problem nomunhu
vagutu ndanzwa muchida kupindirapo
ndandita hangu kuseka kuti mumwe wangu vakomredi mangwana avapindwa neizvi izvi zviri pachena munhu wese anoziva kuti Mugabe unoshiva navanhu pane mutsauko pakushiwa nokudiwa ndo saka chero muchirungu mune mahwima akasiyana kuri inonzi shiye kouya inonzi lafu nokuti kana muri mumba chaimo murume akati ndikapinda mumba mukadzi wangu unondishaurotama kudemera harusi rudoba ndo saka muchiona pari zvino ZANUP PF iri kutasturana yaane mapoka amamanzi D40 vamanoti munhu wese kuna amai vamwe vanoti kwani masasena acho asi hazamboitika muhisitori yezano kuti dashuke dashuke kudai zvayaita izvi
vamangwana nyaya yekutyiwa iri kutaurwa navagutu ini pane murume wekubhindura ari kunzi akasungwa mushure mekunge ataurawo nyaya yekuti mutungamiri wenyika varobert mugabe vaverenga speech isiri iyo hakusiri kwokutya here kunozopedzisira kwapinda muvanhu kuti vange vachitaura madiro vakasununguka
vanhu havarambidzwi kutaura madiro asi havabvumidzwi kutukirira mukuru wenyika muchivanhu chedu tinofanira kuziva kuti tinodzidziswa kurespekta vakuru saka tine mutemo muno muzimbabwe usingabvumidzwi kuti uide go beyond normal criticism yemukuru wosvika pakumurerutsa hazvibvumidzwiwo izvozvo kana ukadarika mutemo wenyika unongosungwa asi hazvisizvo zvinoita kuti vanhu vanzi vanotya vamugabe
vagutu mpoi haisiyo yega yatanga kuburitsa gwaro rinoratidza kuti vamugabe vanodiwa nevanhu tinoonawo afrobarometa yakamboitwa ongororo yakabudawo nezvinhu zvimwe chete chii chingaite kuti mapoka maviri akasiyana angobuda nechinhu chimwe chete
mbongo wakanaka zvokuti iyoyo ndinomupindura ndichiti mukaona chero ripoti yeafrobarometa ndakaisoropodza ndinayo futi pano vakanyanya kutaura neyavaitiyo muchirungu vakaiti margin of terror vanotiwo kutya kunoita vanhu fear factor kana margin of terror yavakaona muzimbabwe vanoti inotyisa nokuda kwokuti chiranziro muno mudhorobheni muno muHarare vakadzidza vanhu vanonzi ava ndo vakaenda kuchikoro vakaverenga mabhuku avo vanotya kutaura zviri pamwoyo pavo kunyanyanyanya vachivhunzwa nemastrangers vanhu vavasingazivi saka izvo zvatarisa kuti zvose zvatinoongorora apa tinofanirwa kuzviona kuti tipropose kuti muchirungu chiyo, this is a peculiar survey. Yakafanana kuti nhasi munhu akaenda kunyika inonzi Syria, ukati mutungamiri wako anozikana nenyika yose tasirosa kuti idictator anonzi Bashar al-Assad, unotoziva kuti pakaitwa survey yakaita seiyo inempoi tikaitumira kuSyria nhasi inongobuda nere zvauti yakada kufanana ichiti uyu Bashar al-Assad unotiwa navanhu, nokuti vanhu vanenge vachitya. Saka pera kuti vezana vazive kuti ngavasazvipembedza kuti nokuda kukosiya kwevanhu vanhu vanotida.
Vamangwana zvamungasiyira vana veZimbabwe pamusoro peongororo dziri kubuda dzichiratidza kuti mutungamiri wenyika vanodiwa nevanhu veZimbabwe.
Ndinoda kuti vana veZimbabwe varambe vachitsigira vamugabe nokugona kwavo kutungamirira, vachiziva kuti matambudziko avari kufesana nawo ari kubva kumasanctions atakaisirwa. Dai tisina masanctions tatwana mamwe maplans okugadzira magetsi munomu akaita sehwange. Hwange yacho ine mari yokugadzirisa michina yayo, tichigaya magetsi nyika yese ichiwana magetsi.
Vagutu, mashoko amungasiyira vana veZimbabwe pamusoro peongororo idzi.
Tinoti isu hurumende yamugabe ihurumende yakatarisa kuti haigoni kutonga. Tinoda kutaura nyaya yakaribva yataurwa nacomrade Mangwana iyi. Zvakazikanwa mugore ra1995-1996 thereabouts, that means about 20 years ago, kuti dambudziko ratinare iri rekushomeka kwemagesi richaveyo. 1995-1996 Mugabe ari kutonga, nanhasi uri kutonga nokuti unobira maelection. Zvino pera anga ari munhu anogona kutonga, ukaudzwa iwewe nana mazvikokota kuti zvichaitika izvi ndezvekuti nezviri kuitika mastudies atinoona by beginning of the new millennium, that means by 2000 zvakataura ripoti yacho, mandevhos emvura mukariba temu ataderera pangadei pakarongwa mamwe mameasures ukuona kuti okay kariba zveichaderera ngatichimhanya nehwange temao kuti tiigadzirise. Asi pari zvino unoona kuti hwange maunits ehwange ari kushanda ndaunga pane 2 chete.